vanopandu avo vanozvare vamwe vechikwata cheg40 vapfuma vakafa pumba pavo murani rekwachiroro kwaite nhema mushure mekuswera kumusangano webato ravo uyo wavaigovera mupunga kune vamwe vanhu vakanyoresa kuvhota avo vanonzi vaitanga kubudisa tsamba dzeuchapupu hwekunyoresa kuvhota mutauriri wezanupf dunhu remasvingo varonald ndava vanoti bato ravo rarasikirwa zvikuru nekushaka kwamukanduri uye urongwa hwekuchengetwa kwavo hausati hwabuda mune imwewo nyaya nhengo 23 vakabvumidzwa kudzoka mumusangano wendc inotungamirwa navo morgan tsvangirai mushure mekunge vambosiya bato iri vachienda kubato repeoples democratic party kana kuti pdp nenational peoples party npp panhengo idzi dzakadzoswa pamusangano wedunhu remasvingo wakaitwa nezuro pane vaimbova nhengo yeparamende kuzaka north vanc mudavanhu vaheya shoko vaiva nhengo yeparamende kubhikita west pamwe namuzindafundo william zivenge avo vanofundisa pachikoro chegreat zimbabwe university vatatu ava vasati vaenda kune mamwe mapato vaive nhengo dzedunhu remasvingo vamudavanhu ari munyori anoona nezvekurongwa kwemusangano mumasvingo mutevedzeri wemutauriri wemdct mumasvingo vasimon mupindi vanoti utungamiri hwemasvingo hwakawirirana kudzosa vanhu ava kuti vashande vose mukuzama kubvisa hurumende yezanup pasarudzo dzegore rino
isu tavatambira kuti huyai tishande pamwe chete nekuti marealiza kuti kwamakanga maenda mamatsauka pane ugaro hwakatakatanga nako
vashoko vanoti vari kufara chose nekubvumidza kudzoka mubato iri ravakabatsira kuvamba mugore 1999 vachiti vadzoka kuzopedzisa basa ravakatanga nevamwe vavo rekubvisa zanup panyanga
ndinonzwa kufara zvikuru nekugashirwa kwandati wa kumdc nokuti mdc ibato rakatanga ndirimo ndikashanda zvakanaka of course zvinowanikwa kuti munhu unogona kumbobudavo pane zvaanenge aboona asi ndaona kuti kwese kwandakaenda ku hapana chandakaona chakanaka kudarika kwana ndiri kumdc nevama kuti kumusha kwakanaka uye ndine shungu zvokuda kupedzisa ndina ndakatanga
vamuda vanhu vatendawo vakatsigirwa zvataurwa nemumwe wavo vachiti vanofara kudzoka kune rukuvhute rwavo mune zvematongerwo enyika pamusangano uyu mdct yacho yagadzirwa kupinda mumaruva semubatanidzo wemdct alliance kuti ichitange kutsvaga rutsigiro muvanhu ndakamirira studio 7 mumasvingo ndini gandi maramba.